Nengo dzeparamende dzeMGC dzabuda muparamende dzichiimba vamunangagwa pavanga votanga kutaura ndokuimba kwechinguva dziri panze pedare reparamende. Pasina maminitsi akati kuti nhengo dzezanupf dzanga dziri muAfrica Unity Square dzichiteera mashoko avamunangagwa dzabva dzaendawo pedyo nepanga pane nhengo dzeparamende dzeMDC idzi ndokutanga kuimba dziri parutivi ukuwo mapurisa pamwe nemasoja vachichengetedza runyararo. Mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende uye vari sachigaro webato iri Muzvare Tabitha Khumalo vati kubuda kwavaita muparamende inzira yekuratidza vamunangagwa kuti havana kukodzera kutungamira nyika vachiti vakabirira musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti munangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kutanga kuresolve nyaya yemaelections satambotaura zvimwe. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections.
Vamogen Komichi vanove nhengo yedare resenate uye vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vatsinhira zvataurwa naMuzvare Khumalo. VaKomichi vati sebato vave kugadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
Vamunangagwa vakaiswa neZEC, vakaiswa neConcord, vanakiswa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakavhotera vashamisa, vakavhotera MDC, ndovatinoziva isusu. Saka isusu hatigoni kuti kugonaiza mutungamiri watinoziva kuti haana kuhwina election. Saka isusu nhasi uno taramba zvaitika nhasi uno kuexpressa shungu dzedu dzokuti toda election inge ichiitwa free and fair munyika muno.
Zvichakadai imwe nhengo yezanupf vaedza ichidarikire vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi zvinhu zvisingavake nyika.
Vanopenga vaya ndozvinoratidza kuti havasi mature mupolitics. They are not mature politicians. They should accept kuti zvoni people voted handitinga and the president is ED Munangagwa, so they should just accept that and learn to move on. And it zvavaita zvino izvi ndozvinorakudza kuti vanhu vasiri mature, vanhu vasina brain. Totarisira kuti ipapo pamwana vana 5 vana 6 munhu 1 but anoita walk out of parliament whilst the president is addressing. That means kuti they are not mature in politics.
Imwe nhengo yezanupf zvakare vagod knows chikwaikwai vati MDC inofanira kubvuma kuti yakakundwa musarudzo.
Zimbabwe ngatisafurirwe kana kunyeperwa. Mudara chinhu hanacho ende ari kugona mudara, because izvo ndo zvazva stage yanga yatongoti misa chete kuti mainvestors auye muzimbabwe, because mudara has already sourced the investors. Nyaya yataungochemera chende kuti kadai Chamisa abvuma defeat munhu akatodyiwa, ende Chamisa akadyiwa because voti haina kuvhotiwa nesutega mazanupf. Nevake vacho MDC vakatovhota nezimbabwe izi ho vakavhota kuvhotera ED president wedu. So let us do zvinhu zvaatopoiziva kuti vataita production tiende mberi, but hazviti misi kubuda kwamuparamende totozvifara because 2/3 majority tisinayo. Saka tinongotonga ezitis ha itori bo idife.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati chinodiwa ndechekuti pave nekutaurirana pakati pavamunangagwa navachamisa kuti gakava rezvesarudzo ripere.
Hapana kuwirirana mukati mehurumende nenyaya yekuti sarudzo hadzina kunge dzafamba zvakanaka dzemuna July. Zvakare zviri kuratidza kuti hapana kuwirirana takatarisana kuenda mberi kwavachaita mukati medare reparamende, zvakare nekuti hurumende yezanupf ichange ichishupika kuwana rutsigiro kusangana nopikisa zvakare pamwe nemhomho yeZimbabwe nenyaya yekuti sarudzo dzakafamba sei. Zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika, zvinhu chete zvinokwanisa kuti zvirongwa zvebudiriro zvive zvichikanganisika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira Zhou vati upfumi hwenyika hunogona kuramba huchienda kumawere kana pasina kushandira pamwe pakati pezanupf neMDC.
Ikonomi yemuZimbabwe iri patingati muintensive care. Inoda tsinga dzeoxygen dzinobva kuvanhu vese vangava vezanu kana kuti MDC. Saka zvazvinongoreva nekuita kwaita neMDC apa zvinongoreva kuti vadenhawo mangwiro vezanupf. Tinoziva kuti vezanupf vanoclaima kuti vane 2/3 majority muparlament. Saka vanokwanisa kuota womuchigogodza kuomesa musoro kuti varambe vachitoramba machallenges ari kuitwa neMDC. Dare reparlamende rotadza kuenderera mberi nokuti rinenge rina makakatamwa. Saka zvinotorewa kuti kusunga dzisimbe kwese kuzano nekuMDC kwakutoona namagaro pakuyambuka Rwizi apa. Ende patonetsa kuti nyika tiende mberi uyezve ikonomi irikabve kana vanhu vasingatenderani. Saka masimuka tienzane, mabata murefu bata mupfupi.
Nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vati kuratidzira kwaitwa nenhengo dzeMDC kunosuwisa, uye vati nhengo dzeMDC dzinofanira kuramba zvose zvine chekuita nehurumende, kwete kutambira zvimwe, zvimwe dzichiramba. Vachirumanzu vati zviri kuitwa neMDC izvi ndicho chinonzi damba vanana.
Chiripo ndochokuti zvavaita izvi nhasi ndo zvinoratidza kuti pati inotungamirirwa nepwere. Kozoti ivo acho maMPs despite namazira avo naleader wavo zvinongoratidza kuti ipwerevo. Nokuti zvavanoita zvunhu zvisingafungidzirwi nemhomho yeZimbabwe kuti zvinhu zvingaitika. Zvinoratidza zvepachena kuti vanhu ava havakoshesi avo vanhu vakavavhotera, havakoshesi basa ravanofanira kunge vachiita muparamende. Tikatarisa State of the Nation address yaitwa nhasi, ndiyo inenge yakuzodebetwa muparamende. Saka ivo vanhu veMDC chii chavachange vachizodhibheta? Vanenge vakuzodhibheta nenyaya yavanenge vazoverenga mumanyuzipepa. Yeti tinoziva kuti nyaya dzinozobuda mumanyuzipepa ipfungwa dzamajournalisti, ipfungwa dzooyo anenge achikontrola nyuzipepa iroro. Instead yokuti ivo dai vagara muparamende vanyatsokunzwa kuti mukuru wenyika ati kudini.
MDC inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru, ichiti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.